Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 16, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization yoyambira hurumende kuti ikoshese kurwisa kolera zvipatara munyika zvisati zvagwadamiswa nechirwere ichi. Vachuchisi votatarika kuroverera vajob scala nemhosva. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yeAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. World Health Organization iri kuyambira kuti hurumende ikasabata nyaya yechirwere chekolera sekunge chisiri njodzi yakawanda, chichapararira zvinotyisa zvichapa kuti bazi rezveutano rigwadame. Izvi zviri kuuyawo apo hurumende yati zvikoro zviviri zvinoti Nandi Primary nesekondari zvivharwe munzvimbo yechipanza kuchiredzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weWHO muZimbabwe muzvinafundo Jean Marie Danku vanyora padendemutande ravo reTwitter kuti chirwere ichi chave kusvika padanho rakaipisisa. Vanhu mazana mana vanonzi vari muzvipatara uye vamwe vanodarika mazana matatu vakafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu kore rapera. Sachigaro wekanzuro yechiredzi Rural District vaAspect Mashingaidze vatenda kuti vamanikidzwa kumbovhara zvikoro zviviri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Mapanza nenandi zvinhu zvimwe chete that's my boundary chikoro chimwe chete chikoro chiri muarea iyoyo saka kuvana vazhinji vanobva pamapanza saka it was a containment kuti chirwere chisati chisatapurira vana saka vana va kunyanyanya vana vemapanza vese vawisitirwa kuti vambomirana chikoro kusvika denda rahavhurwa.
Zvikoro izvi zviri munzvimbo yemapanza iri kupararira chirwere ichi zvakanyanya uye makafa vanhu vaviri mukugadzira dambudziko iri. Vamashingaidze vati vari kushanda nebazi rezveutano
in terms of nyaya dzevari kurapa Ministry of Health is iri paground iri kuita izvozvo. Matende akapichiwa kumatemporary clinic ekuti varapigwe panzvimbo yazvadhukira izvozvo. Zvekuti mabhozi gavhumendi yatipa rig drilling rig pari kuchekwa patochekwa mabhozi dei kuwedzera pane mvura yakagara iripo.
Nezuro muchiredzi vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi hunova huwandu hwakakura kudarika dzimwe nzvimbo munyika. Mumwe mubereki anogara kuchilonga vahepias kutu vati vave kutyira upenyu hwevana muzvikoro.
Ya zveshuwa mukoma kolera kuno kuchiredzi iriko yadai sekuwana kwana mapanza kuchiro zvikoro zvatovharwa nekuda kwekolera kunoku kuchiredzi ichangotanga bati iri kutekeshera saka vabereki vakutochira vana kuti zvikoro zvirozovharwa chiredzi yese saka apakaipa.
Mugari wekuchiredzi vaCharles Baloyi vanoti kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwava kupa kuti denda iri ripararire zvakanyanya.
Pachilonga kune dambudziko rekuti hatina zvibhorani, hatina matsime, vanhu vari kunoku vakutorarama nemvura yakasviba inoyerera kubva kumakanara. Vanhu vane mabhizinesi akaita sana Tonga Toilets vanotowanikwa mvura yokumwa iri kushandisiwa nevanhu kunoku.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr Aspect Maungani dzevati titumire mubvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekuchengetedza utano muzvikoro kuti denda iri risapararire muvana.
Isusu chatinoda kurangadzira nyika yeZimbabwe ndechekuti muzvikoro medu hamuna denda rekolera. kolera inobva mucommunity. Saka isusu tinobatana nebazi rezveutano, bazi rezveutano richitibatsirawo kuti isusu tidzivirire vana vedu nevanosenzera muzvikoro zvedu, kunyanya-nyanya varairidzi nevanenge vari muzvikoro zvedu, kuti denda rekorera risapararira.
Asi mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zvovati, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Nezuro munyika mese, vanhu vashanu vanofungirwa kuti vakafa nechirwere chekorera, uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nemumwe chete vakabatwa nacho. Dunhu rechiredzi riri pamusoro kuchitevera matunhu akaita seBadebridge uye Harare, kumisha yevazhinji yakaita sekuwadzana neGlenview, Chitungwiza, Makonde pamwe nekuBhowera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapfuura vanosvika zviuru gumi nezvisere nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 18,332. Vashaya vanofungirwa kuti vanosvika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. Chirwere ichi chiri kupararirawo munyika gumi nenhatu muAfrica, kusanganisira Zambia neMalawi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vachuchisi vehurumende vakundikana nhasi mudare kuti vaburitse vhidhiyo yavakaudza dare kuti vanayo inoroverera vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamhosva yavari kupomerwa yekuti vaipesvedzera vanhu kuti vapandukire hurumende muna 2020. Izvi zvapa kuti nyaya iyi ipfuuridzwe mberi, uye zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa ekulupane arambidza vatsigiri vavaSikala veJob Sikala Solidarity Council kuratidzira vachiti havana kutevedzera zviga zvemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Hurumende iri kurambidza vanopikisa kuratidzira, kunyange iri kushorwa neUnited Nations vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, sezvo kuratidzira murunyararo iri kodzero mubumbiro remitemo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti pane runyere kupe rwekuti pane vanhu vari kuda kuratidzira vokonzera kusagadzikana munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weJob Sikala Solidarity Council vaObert Masaraure.
Muchuchisi vanga vachiti vane vhidhiyo yavanoda kuratidza dare. Vhidhiyo yacho yazodzokana yashayikwa mudare, saka vanhu vambopinda na kota past 11 ikashayikwa, vakadzokana vafast 2 ikashayikwa. Saka zvazvonzi trial ichakontinya musi wechina munotera unoyu uri musi wa18. Pari kutarisirwa kunzi vachuchisi vanenge vawana vhidhiyo yavanoda kuratidza.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa akurambidzai kuti munge muchiratidzira kulupane uko muchiti muri kutsigira vaSikala. Zviri kufamba sei?
Mapurisa ekulupane aramba zvakare kuti vatsigiri venyaya yavaSikala yekuti vaSikala vabude mujeri vasangane mulupane. Izvi zvati zvakanga chipiri mushure mekunge tamborambirwa zvakare kuchitungwiza nemapurisa ekuchitungwiza. Zvatiri kuona ndezvekuti mapurisa anenge atoita rimwe rimwe rekutorimwe, vatione rimwe chete rekuti vaSikala hapana panofanira kutaurwa nyaya yavo muno muZimbabwe. Tichiratidza kuona kuti vaSikala vari kuramba vachityisa kutyiwa chaiko nehurumende yavamunangagwa. Murume aane mazuva anokwana 600 ari mujeri, asi kungoti vanhu vasangane vachitaura zita rake tiri kuona state yedu ichivhunduka.
Ko sei rwendo runo manga mafunga kuenda kulupane?
Tanga takasarudza kuitira musangano wekulupane nekuda kwezvikonzero zviviri. Tinoziva pane vanhu vakapesekitwa zvakanyanya panguva yegukura hundi vanga vari kulupane. Tinozivawo pane maheroes akawanda akarwira rusununguko rweZimbabwe kulupane. Saka tatida kuti tidzoreredze mweya wekurwisa, tidzoreredze mweya wekurwisa kuti vaSikala patiri kuti vari kubuda musi wa24 January, tibheje nyika yese kuti hakuna zvakare munhu anotenderwa kufarirwa mujeri nenyaya yekuti aita maonero epolitics akasiyana nevamwe.
Zviiwo zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinoramba tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti idzokere pagwara rakarwirwa hondo yerusununguko, vasarambe vachirasika. Tichienda mberi taakuramba tichikonzita kuti tione kuti zvakambonyanyokosha here kuramba tichimbonotifaya mapurisa kuti tinoda kuita musangano ivo vachiramba vachitirambidza, kana kuti tongoramba tichitoenderera hedu mberi kungosangana tisina kuvazivisa.
Mutauriri we Job Scholar Solidarity Council, Robert Masaraure, vari parunare muharare na Blessing Zulu Studio 7. Veruzhinji varumbidza danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa rekushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kukwidza zera revana vanotenderwa kunge vachiita zvepabonde kubva pamakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemasere. Asi vamwe vanoti vamunangagwa vakatozomanikidzwa kuita izvi nesangano reUnited Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana. Vanorwirawo kodzero dzevana vanoti mutemo uyu uchachengetedza kodzero dzevana dzine chekuita nezvepabonde. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumutemo wakadzikwa unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti Statutory Instrument 2 of 2024 yava mhosva kuita zvepabonde nemwana ane makore ari pasi pegumi nemasere kana kubatsiridza kuti mwana uyu ange achisangana pabonde nemunhu asiri wezera rake. Dare reparamende rinotarisirwa kuti ridzike mutemo chaiwo panguva iyo mutemo wakadzikwa navamunangagwa unenge uchishanda mukati memwedzi mitanhatu. Studio 7 yataura negweta rinoongorora nyaya dzevechidiki vapaida Saurombe avo vanoti kunonoka kudzikwa kwemutemo uyu kwange kukanda vana mukanwa wampere.
Statutory instrument iroro riri kuuya mushure mekunge paramendi yatadza kuisa mutemo wanga wanzi uyiswe nematare edu wekuti iwo vabvise yatinoti age of consent kubva pa 16 years vachisa pa 18 years. Saka mushure mekunge vatadza kuita izvozvo mutemo uyu wanga usisiri mumabhuku edu emitemo mukati nenyika yeZimbabwe. Usisimo kudaro zvazvava kunetsa kuti mukodzero dzevana dzikwasonga dzichichengetedzwa. Kune vamwe vanga vari kuabhusa vana vanga vakubviswa pamhosva idzodzo dzekuabhusa vana nekuti mutemo uyu wanga usisipo.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvare ekeni yachifamba vanoti vane mufaro mukuru kwazvo nekuda kwemutemo mutsva uyu.
Ivo vapari vemhosva ava naradadaidza dzichakwanisa kunge dzichishungurudza vana pabonde dzichiita manyemwe dzichidzokera munharaunda kunopara zvakare mhosva dzakaita seidzi. Mutemo wakutobuda pachena kuti munhu akanga aita zvakaita seizvi waenda pabonde nemwana mudiki ari pasi makore gumi nemasere unowanikwa uchisungwa, unowanikwa zvakare uchipiwa mutongo wakakura kudai semakore gumi. Haukwanise kunge uchipiwa mukana wekutsananguza kana kutaura kuti wakanga uri murudo nemwana mudiki akaita saizvozvo.
Mufundisi Taylor Nyanete, mukuru wesangano rinoshanda zvekare nevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vanoti kuti mutemo uyu unyatsoshanda vana vanofanira kuwaniswa magwaro ekuzvarwa.
Zvakaposha kuti nyaya dzakadero dzaitika dzimhangaro kumapurisa, dzamhangarwa kumapurisa. Mwana wacho wane humbo kuti chokwadi mwana, zvinoreva kuti anofanira kunge aine gwaro rekuzvarwa, birth certificate, nokuti ndo rinobudiswa mudare redzimhosva kuti arara nemwana mudiki.
Pamutemo weStatutory Instrument 2 of 2024 uyu, munhu anoita zvepabonde nemwana mudiki kana kuti anowanisa zvikwanisiro zvakafanana nenzvimbo yekuitira bonde paine mwana mudiki anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi kana kudarika. Mukuru wesangano raana baba Refathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanotiwo nharaunda ine mutoro wekuona kuti nharadada dzinobata vana chibharo dzasungwa.
Chatinotokurudzira manharaunda kana kuti macommunities ndechekuti ngatichiropotei mabhinya aya kana achinge abata vana chibharo kuti kuti asungwe nharaunda dzedu dzive dzakachena. Uye ngatidzidzisanei munharaunda kuti zvakashata kuti vana hazvibvumire pamutemo kuti mwana asati asvika 18 years aonekwe achiita bonde.
Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevana pasi rese reUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajuddin Oyewale, vanoti vafadzwa chose nedanho rakatorwa nehurumende mukuchengetedza mwanasikana.
UNICEF commends the government of Zimbabwe.
Sesangano tinoti hurumende yagona chose kuisa mutemo wakadai. Tinoziziva kuti mutemo wokuroora nekuroorwa wakavandudzwa ukaita kuti ive mhosva kuroodzwa kwevanasikana vari pasi pemakore gumi nesere. Changa chasara ndiwo mutemo wokuti kukwanisa kupa mvumo yekuenda pabonde kutangire pamunhu ane zera rimwe chetero re18 zvichienda mberi.
veUnited Nations nemasangano akazvimirira oga vange vave nenguva yakareba vachikurudzira kuti mutemo wakadai udzikwe vamwe muhurumende vachitsika madziro. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti pamwedzi mitanhatu iri kutevera dare reparamende richashanda rakatarisana nekupasisa mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndove vakunda mudunhu reIowa musarudzo dzekutanga dzebato remaRepublicans dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi. Anga achitevera vaTrump ndigavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Vanga vari pachinzvimbo chetatu ndeamai Nikki Haley vaimbova mumiriri weAmerica kuUnited Nations. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Ndikati hapana chinyuwani chatakaona chakatishamisa pamaresults ekuvhota akaitika zuro. Ruzhinji rwaifungidzira kuti vaTrump vachakunda, ndozvatanga takatarisira zvichaitika. Vanenge vanodiwa neruzhinji rwekubato ravo remaRepublican, zvisinei nekuti vane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Vanhu vakaenda kunovhota vazhinji vanomira navo vaTrump.
Asi kana vaTrump vane nyaya dzakawanda dziri kumatare, zvinofamba sei ipapa?
Nyaya dzekumatare ndinoona vacharamba vachidzirwisa. Chikuru chatanga chitarisira nyaya yekuGeorgia nenyaya dzimwe dzaenda kuSupreme Court kwakatongwa kunana Colorado kunzi vaTrump havakwanisi kumira mumaprimary vari patiketi rebato ravo nenyaya yekunzi vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kusimukira hurumende pavakadyiwa maelection. Nenyaya dzavo dzekunzi vakaramba kutenda maresults maelection avakakundwa muna 2020. Nyaya idzo mbiri ndofunga ndo dzingavanetse, asi vanoziva zvemutemo vanoti nyange vakapomerwa mhosva idzi mumatare havafungi kuti zvingavamise kana vakakunda maelection apresident pakupera kwegore kuti vatore chigaro cheupresident.
Munoona here paine chimwe chingazoshandura mamiriro ezvinhu chingatadzisa kuti vaTrump vakunde musarudzo idzodzi?
Handioni chingatadzisa Trump kuti vakunde kumaprimary kumaRepublican. Saka handioni chakawanda chichinja chingavakanganisa. In fact, chandinotoona ndechekuti vachatowedzera kukunda kwavari kuita. Ava vairi vasara vaNikki Haley nava DeSantis. Ivo vaBiden pachava vakatotaura kuti zviri kutotaridzira kuti munhu anenge achikukidzana naye ndivaTrump.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zizininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya Kenya nasi yatanga chirongwa chekubvisa zvipembere kune nzvimbo yazviri munjodzi yekuvhimwa zvisiri pamutemo kuzviendesa kwazvinokwanisa kuchengetedzwa zvakanaka. Zvipembere izvi zviri kutakurwa nemarori. Israel inonzi yabomba dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kunyangwe anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vari kuti vave kuderedza urongwa hwekurwisa dunhu iri. Israel inoti yauraya varwiri veHamas ichiti yabombawo nzvimbo yekukandira zvombo yanga ichishandiswa nechikwata chiri kutsigira Hamas cheHezbollah muLebanon. Asi mambo wekuKatar Sheikh Mohammed bin Abdullah Rahman Al Thani vaudza musangano mukuru weWorld Economic Forum kuSwitzerland kuti hondo iyi yave kufanira kumiswa. Israel inoti haina urongwa hwekumisa hondo kusvika yakunda Hamas. Hurumende inoti iri kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa upfumi kubudikidza nekushaikwa kwemari yekunze munyika, izvo zvainoti zviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti dambudziko remari munyika hachisi chinhu chitsva uye hurumende inogara ichingoti iri kugadzirisa dambudziko iri asi pasina chinobuda.
Tinoziva isu kuti vamutuli vakaisa mitemo vaisa zvekare yainge ichinzi iyo ichange ichibetsera ufumi hweZimbabwe kana kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana mari yokunze zvikakona kushanda. Ameno kuti rwendo runo mangoromera avangazenge vakuva nawo ndaapi kuti zvavari kutadza zvinge zvichiitika. Magetsi achishayikwa kudai zviri kutouraya ufumi hwenyika, kunyange maindastri acho akanzi avepo kuchinge kuchishayikwa magetsi hakuna zvinoshanda. Saka zvinobvira kuzvinhu zvakawanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda iri kuBritain muzvare Chennai mutambasere vanotiwo kuvhurwa kwemusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe auction floor sezviri kuvimbiswa nehurumende hakugadzirise dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iri.
So zvinoda kugadziriswa mushonga unoshandiswa kurapa nyika yedu, mushonga wegood governance, mushonga wekuti kutongwa nekugadzirisa kweupfumi wenyika zvigadziriswe zvakanaka. Otherwise tinoramba tichingova nechironda chatinenge tichiramba tichingoti hanhasi taisa bandage, mangwana taisa imwe plastacin tichingodaro, asi hatisi kugadzirisa chikonzero. Zvakare takanangana nenyaya yeinterchange option. Interchange option iyi chinguri chatava nayo munyika tichideedzera isusu kuti dai yashandisa rate iri kuzikanwa nemarket, rate iri kutaurwa nemarket, ndokuti tikwanise kunzi tine auction.
Nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanotiwo chinhu chinogara chichiitika kuti mukutanga kwegore roga roga mutengo wemari yekunze unokwira sezvo kunenge kuine mari shoma iri kutenderera mumusika.
But normally panozovhurwa matobago auction floors mwedzi mishoma iri kuteera iyi zvinoita kuti foreign exchange inflows munyika dziimprove. Izvo zvinobatsirwa zvakare kuunza a bit of stability pama foreign exchange markets. But chimwe chakakosha ndechekujekesa kuti demand yeUS dollar iri kuramba ichikwira nenyaya yekuti vanhu vazhinji havana confidence nelocal currency. Economy ya largely dollarized, probably more than 90%. Saka dollarized chen kuitika iri kuramba ichiita kuti demand remauser rirambe richikwira, ende kukwira kwedemand remauser kunoita kuti value yemaZimbabwe dollar, value yelocal currency inge ichiderera.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya ava vanoti mari yekunze yanga ichiwanikwa munyika mukupera kwegore rapera uye kutanga kwegore rino ishoma zvikuru.
Chikonzero chii? Makambani ekuchera anenge avhara kuchera kunenge kwakunetsa kuchera sezvozvo yava mvura inenge yakunaya. Asi kamwaka yatabva iyi mvura haina kunyanya kunaya zvakanyanyisa zvekuti handigoni kuipomera sekutaro. Ndotarisazve chinhu chakaitika ipapo ndechekuti mitengo yezvicherwa yakatora zvakanyanyisisa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo rave ndambirira hosha yemuura? Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
kupera kwe dambu zigure kupera simba kwe mari ya muno unge tai kwanza kuita sustain ma macroeconomic na ma institutional reforms ungu tambona paitika improvement in terms of money supply growth but also gare even ma institutional reforms eko reforma na kuita restructure even ma parastatals ni mangu ma public enterprises na kuhumende ino ramba ichira sikirwa ni mari ya kawanda through ma parastatals ni ma public enterprises aninga sufamba zakanaka
urumende ya kazivisa kutiru kugazirisa dambu zikore mari ye kunze kuburikiza ni kufura musika we mari ye kunze asi pataenda pamepo tangatisa tanzu kwa kutu ya zovura ere musika we mari ye kunze we Reserve Bank of Zimbabwe sesu anga zakatari siri wanasi Munau dzemitambo. Makwikwe Africa Cup of Nations ari kuenderera mberi muIvory Coast. Vatsigiri vazhinji munyika vakatarisira mutambo uchatambuka pakati pechikwata cheSouth Africa neMali nhasi manheru. Chikwata cheBurkina Faso chakunda Mauritania 1-0. Tunisia iri kutamba neNamibia pari zvino. Mukuziya nyaya iyi Marvelous Musanganya wewe Studio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa.
Pamutambo uchangopedza kutambwa chikwata cheBurkina Faso chakunda chikwata cheMauritania 1-0. Mutambo uyu vakawanda vanga vatarisira kuti uchapera uri mangange asi chikwata cheBurkina Faso chazogona kukunda apo chikwata chavo vachapuwa penalty yazomwiswa nechikomana Traore. Uku ndiko kutanga chikwata cheMauritania ichitamba kumakwikwi eNations Cup. Tenasi kune mitambo mitatu kozoti chikwata cheNamibia chinenge chichipedzerana nechikwata cheTunisia. South Africa ndo ichazo pedzisira pamutambo wainenge ichisangana neMali.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Nezuro kwanga kune mitambo yakanakidza zvikuru pakatanga chikwata cheSenegal chichizvambaradza chikwata cheGambia 3-0 kozoti Cameroon ikapedza ari mangange nechikwata cheGuinea. Vakawanda vanga vakatarisira kuti pamwe anobatira chikwata cheManchester United achazenge achitamba nokuti pakangopedza mutambo wavo Tottenham akabva apinda mundege achimanyira kuti anotambira nyika yake Cameroon asi hazvina kuzoitika izvo. Cameroon ikazotamba neGuinea zvikapedzerana iri 1-1. Algeria wo yakapedza ari mangange 1-1 nechikwata cheAngola.
Takatarisa mitambo iyi munoona seZimbabwe yainge iine mukana here kutambawo pamitambo yakadai uye zvezvi zviri kukonzera kuti Zimbabwe isange iriko kumakwikwi yakadai?
Takatarisa mitambo iyi tinoona kuti Zimbabwe nayo inenge inomukana wokuti ikwikwidze iinde kunotamba nedzimwe nyika sedziriko ikoko kuIvory Coast. Asi vakawanda vanofunga kuti dai mutambo wenhabvu uchitungamirwa nevanhu vane chido uye vanoruzivo nomutambo pamwe tingagarawo tiripo tichitosvika nyangwe kunyika dziya dzinozopedza dziri mumasemifinals kana kumafinals. Asi pamwe zvinozokanganisa mutambo wedu kuZimbabwe ndezvekuti vanotungamira mutambo havabati magadziriro nokubatsirana nevakomana kunyanya panyaya dzemari kuti vainde vanotamba vasina zvavanogununguna nazvo. Saka pamwe nyika yedu ikagona kubata zvakanaka nyaya dzekugadzirisa ichiinda pane mitambo iyi pamwe nesuwo pamakwikwi anotevera nyika yeZimbabwe ingawanikidzwa iripo.
Mitambo yemangwana ichange yakamira sei makwikwi aya?
Pane imwe mitambo ichazotambwa ikutanga tichaona chikwata cheMorocco mangwana chinenge chichitamba nechikwata cheTanzania kozoti chikwata cheZambia chinopedzeranawo nechikwata cheDRC. Ndimwe mitambo yakatarisirwa kuti pamwe ichanakidza vari kutevedza mitambo yeAfrica Cup of Nations iyo iri kutambwa iri kuIvory Coast.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelous Musanganya wewe Studio 7 ari muBulawayo. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk chevechidiki chethe connection nhasi na 8 PM apo tiri kutaura nevechidiki nezvekuwandudzwa kwemutemo kwevanhu vanokwanisa kuita bonde zviri pamutemo kubva pamakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.